Mukuru weMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vachabani moyo, vanoti vatapi venhau vari kuramba vachimbunyikidzwa munyika, zvisinei nekuti Zimbabwe yava nemutungamiriri mutsva vaEmmerson Mnangagwa, zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro nemauto muna 2017. Vamoyo vanoti ongororo dzinoitwa nesangano ravo dzinoratidza kuti hapana zvakawanda zvati zvachinja munyika munyaya dzezvekuburitswa kwenhau. Vamoyo vanoti panguva yeutongi hwavaMugabe vatapi venhau vaimbunyikidzwa nemutemo nemapurisa, asi vakati pasi pehurumende yavaMnangagwa ongororo yavo inoratidza kuti vechiuto ndivo vari kunyanyokanganisa mashandiro evatori venhau.
Munguva yavaMugabe taiona kuti vatapi venhau vanenge vachitaura vaimbunyikidzwa kushandikidza nemitemo iripo, kasi zvainyaya kuitika mhirizhonga kana kumbunyikidzwa kwaitwa vatapi venhau nevava vanenge vachitaura kwaibva zvikurusa kumapurisa aita akasafara nebasa riri kuitwa nevatapi venhau, vaikaruka vangosvika panzvimbo kana kuti muri kutepfenyurwa kana muri kunyorwa nhau, vobata vatapi venhau vakandira muchizarira. Kasi isu zvatinoona mumwaka uno kubva 2017 pabviswa vaMugabe nechisimba kuburikidza nemauto, taona kukwira kwenyaya dzekumbunyikidzwa kwevatapi venhau.
Vamoyo vanotiwo uwandu hwevatapi venhau vanoshungurudzwa huri kukwira, vachitiwo muna 2016 vatapi venhau 23 vakashungurudzwa mugore iri, zvichienzaniswa ne36 nevatanhatu vakashungurudzwa muna 2018.
Muna 2016 takaona kwakasungwa kana kuti kwakavhiringwa vatapi venhau vanosvika 23 nekubatwa zvisina kunaka vachishandisa mutemo. Muna 2017 takakwanisa kuona pachimbunyikidzwa vatapi venhau neavo vaitaura zvisingawirirani nehurumende vanosvika ku16. Patinondopinda muna 2018 takaona vanhu vakambunyikidzwa vachisvika 36 pamwe chete.
Sangano remisa Zimbabwe rinotiwo kunyange hazvo patanga gore rino kwambunyikidzwa vatori venhau vasere, kuvhiringwa kwevatori venhau kwakaenda pachinhanho chepamusoro, apo kumahofisi e263 chat kwakakandwa zvombo zveutsi hunokachidza.
Hasa tamboona vatapi venhau vachikandisirwa chiutsi chinokachidza chinototaura chetiegas mumanewsroom avo, zvatakaona musi uno pavakasvika ku263 chat offices. Izvi zvinoratidza kuti kumbunyikidzwa kuvatapi venhau kuri kutora mumwe uso husati hwamboonekwa.
Asi munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vanoti ivo vari kuona musiyano mukuru pakushanda kwevatori venhau vachienzanisa nehurumende iripo pari zvino nenguva yavaMugabe. Vadongozi vanoti hurumende iripo iri kuratidza chido chekuchinja mutemo kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka. Vadongozi vanotiwo hurumende iripo iri kutora pfungwa kumasangano ese ane chekuita nezvenhau.
Tamboona tacherechedza kuti chido chiripo zvikurusisa kuti pave nemaitiro matsva ibasa kana kuti ekushanda. Takamboona hedu kuti kushungurudzwa kwevatori venhau kwakambodzikira zvikurusisa kuvanhu vehurumende kudivi remapurisa. Ndinodavira nyaya yekuti yange iri nzira yokutiwo tigamuchirwewo nedzimwe nyika sedispensation itsvawo iri kuedzawo kuita basa nenzira dzakasiyana. Uyezve ndingangoti iro kuzvipira kwehurumende iyoyi yavaMnangagwa yokuti vanoedza kuti mutemo isandurwe, uyezve masangano akasiyana siyana achiuyawo achiisawo pfungwa dzavo dzokuti vaone kuti mutemo ingashandurwa sei.
Vadongozi vanoti panguva yavaMugabe pane mutori wenhau akatsakatsika, itai dzamara uye vazhinji vaisungwa. Vadongozi vanotiwo kunyange hazvo hurumende pachayo isingachanyanyi kuvhiringa vatori venhau, pane dzimwe nharadada dzisinei nehurumende dzinovhiringa vatori venhau. Ukuwo Zimbabwe Media Commission inotinoona sekuti vatori venhau vari kushanda zvakasununguka, asi chonetsa ndechekuti vatori venhau havasi kuita basa neunyanzvi. Mumwe mushandi wekuZMC vaAcademy Chinamora vanoti dzimwe nguva vatori venhau vanosungwa nekuda kwokuti vanenge vasina kuzviratidza kuti vari pabasa, asi vakatiwo dzimwe dzenguva kutotadza kuziya kwemapurisa kukosha kwevatori venhau.
Patidambudziko rero ndiro kuti mamwe majournalist anosungwa ari pakati pemademonstrator. Kana vasungwa vakubveni vakubudisa chi accreditation card. But internationally, even in journalism, you should be unofanira kumira kutiona kuti journalist ari apa. Masecurity, vanhu vesecurity vari kumademonstrators ari apa. And normally vanofanira kupfeka yatoti protective clothing kuona kuti zvakamira sei. But rimwe dambudziko racho neripo nderekuti kune mapurisa anenge auya maybe kuzovharidza mirishonga and the like. It depends now on my individuals, but what the law says is to say those journalists should be given the freedom to gather information as it were. So sometimes you find with challenge inenge iri individual police person, not necessarily the police force.
Mukuru weZMC vachafataona mahoso vanotiwo mitemo iripo uye bumbiro remitemo yenyika rinochengetedza vatori venhau, nekudaro vanovhiringidzwa pabasa vanofanirwa kunomhanyara.
When you are operating as a journalist, you are fully protected. If a policeman violates that, then the policeman is under poor mosva iye. Nhamo inoitika ndeyekuti the journalists have become political commissars of political parties. And instead of doing journalism, they are doing political work. Azorogwa ndopaanobudisa kadhi ndiri journalist.
ZMC iri kukurudzirawo veruzhinji kuti varege kuvimba nezvinobuda pamadande mudande kana kuti social media vachiti pane manyepo akanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.